Very music.
Champari, vanuwe, ichai mari, rete neguti, zari ndizo zari. I no worry, and it is no zangu ndemuhari. Nyamwe ndichiziva ndina mari, I will never marry. I no worry, and it is no zangu ndemuhari. Nyamwe ndichiziva ndina mari, I will never marry. Ndichautura pakauvari, ndopanjanova ndikavari. Asi ichai mwari, ende muchaona pane paundari. Kuti apa panogara marozari, saka ichai mwari, tende mwari nekuti muchanosvika pachikwangwari. Masvika pane chikwangwari, Jehovha mundibereke kumusana, ite muniise muchari. Pachikwangwari, masvika pane chikwangwari, Jehovha mundibereke kumusana, ite muniise muchari. I no worry, andite zvinhu zvangu ndimuhari. Nyamwe ndichiziva ndina mari, I will never marry. I no worry, andite zvinhu zvangu ndimuhari. Nyamwe ndichiziva ndina mari, I will never marry. Muchinge masvika pachikwangwari, masvika pane chimwe chochikwangwari. Muwaudze kuti isusu tatoneta nekuchambira, we are tired of this suffering. Ndichodawo maofferings, maofferings, beer shillings, money shillings. Rarama life yekuti tinenge tichiti tasi tazopoteka mashillings, kuti tikwanise kuzodisfaya wedu mafeelings. Ndichoti hatibhiringe marunnings. Asi I no worry, andite zvinhu zvangu ndimuhari. Nyamwe ndichiziva ndina mari, I will never marry. I no worry, andite zvinhu zvangu ndimuhari. Nyamwe ndichiziva ndina mari, I will never marry. Kana takutaura zvekukauvhari, tinenge takuti ichai mwari. Tinenge takutaura kuti apa takudatotaura kuti ndiwo kuna rinopfuura makona nehari dzehari. Nyangwe zvikari zvekudhari, panoziva mwari kuti kare haagari ari kare. Kana zvatesaudza mwari. I no worry, andite zvinhu zvangu ndimuhari. Nyamwe ndichiziva ndina mari, I will never marry.
Infinity.
No. Since we touched that.
Nyamwe ndichiziva ndina mari,
Flash down.
I will never worry.